nimbo mira kurara mapachi hip hop dino nyima I'll never ever give up I'ma keep up the good work inini ndino mwisa mbura sema hiccups upenyu ibora ndiri baka upenyu umambo ndiri chaka handichoke anondimaka uyaine salt imi ndisase gaka vaimbo ndiona kunge tsaga ndiri nyukama ndichikama mukaka ndiri magets asina fault but ndikuramba ndichispaka handitye mhepo ndichagirai aircon moyo yavo yakasviba kunge aircon vese madon kunge steflon vari shure kunge tambo dzeapron chavanondivengera I don't know ndini ndikurizwa sengonono kunge Gideon ndiri gono kumiswa navo inini nono handimbomira kurarama pachi hip hop ndino nyima I'll never ever give up I'ma keep up the good work inini ndino mwisa mbura sema hiccups ndichingo daro 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 rappers these haters haters vachazvionera pamhino kunge tiegas semurume ndongoramba ndakashinga kumberi ndongoramba ndakaringa handingambomiswa nemadinga vakutira kunditeya nezvitsinga this time apana noti bufu bebi rangu inyama akole vuvu inini zvangu ndiri truthful ivo vakapusa mafufu kuma fans angu ndoti thank you I wanna fana kuita thankful imi nzira yacho irefu asi handingambotore befu handimbomira kurarama pachi hip hop ndino nyima I'll never ever give up I'ma keep up the good work inini ndino mwisa mbura sema hiccups ndichingo daro 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 daro
Daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro daro da